vama bhizimisi vakuzviona manje kuti inonzi dhimandi pachirungu hakuchina vanotenga. Saka kunyange nemabhizimisi aakutotanga kuita vamwe vachivhara, vamwe vachiretrenja. Iko zvino tiri kumubishi revanhu vari kudzingwa mabasa mumasekta ese zvavo nemaretrenchment.
Kuri kunyanya kuvharwa ndekupi?
Makambani mazhinji anoita zvekugadzira zvinhu nenyaya yemagetsi yabva yauyawo yekuti kunze munyika hamusina magetsi, zuva rese kunenge kusina magetsi. Saka makambani mazhinji iko zvino ari kuita inonzi downsizing, vachirijusa vashandi. Vamwe vari kudzorera vashandi kudzimba munozongonzi kana paine magetsi moshanda maawa mairi kana matatu, mobhadharwa maawa iwayo. Saka pamwedzi wese vashanda vachatokwanisi kuwana mari dzavo dzakakwana. Koitawo makambani mamwe aakutiudza vekunana fodya uku, kunogaiwa fodya uku, vari kutotiudzawo kuti vaakufunga kuenda kune dzimwe nyika kuti vanoitira mabasa avo ikoko, nekuti munomu hazvina kumira zvakanaka. Mumabhengiwo vashandi vari kungodzingwa maretrenchment haasi renhamo. Muzvitoro tiri kuona futi kuti vashandi vaakuiswa pane anonzi mazero hour contracts, nokuti hakuna magetsi. Vamushandi vemabhucha hakusina nyama yakawanda ichahodwa. Vashandi vanobika chingwa hachichatengwi, uyezve hachisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti flawa yacho haisi kubatika zvakanaka. Vese vavari kuluza. Saka hapasisina pakamira zvakanaka. Ari munhu ari kurwara, nyika ino ndo inenge ichitonzi ari kurwara nemuviri wese. Pari kuda kuti dai pakurumidzwa kuwanika kuti pangagadziriswa sei, kwete nekuchitidzirana kana nekusungana nekumbunyikidzana, asi nekukurukura kune kuremekedzana, kuziva kuti umwe ane chaanoziva, umwe ane chaanozivawo, zvakasiyana siyana, nyika yenderere mberi.
Mati, vamwe vashandi vari kuiswa panonzi mazero awa, panenge pachiitwa sei apa?
Mazero awa contract ndeyekuti hauchabhadharwi, kunzi une mari inozikanwa kuti pei yako ndeyemwedzi wese, asi waakuti paunzwa magetsi wofonerwa kunzi uyai mushande moenda. Magetsi anoenda nenguva yaanoda, musina kana kuti munoziva kuti achaenda rini. Pamwe mukashandawo 1 hour ndiyo yemuchabhadharwa iyoyo. Zvireva kuti pamwedzi pamwe munoshanda 6 hours kana kuti 10 hours vaakubhadharwa iyoyo. Saka hapasisina manje kuchengetedzeka kwepfuma yevashandi, nekuti kunyange paunogara hauchazivi kuti mari yekubhadhara rendi unoiwana here,